Ini semu toriwe nao, uyeje semu nano, shanda mu basare kufamsa mashoko. Ndakona shoka kodzira kunge ndichi no bai wa nombai. Nakuda kukuti, ndukufamba mzimbo zaka wanti, tichidididika wani. COVID-19 shakare tichitora nao. Saka tukusanya ni wano wakasiana siyana. Saka ndakona shoka kosa tindizi tziviriri. In case, ndasangana ni munu pamwe ane chirwere. Wanima symptoms COVID-19. Ndiye ndakadziviririka. Saka ndakona zvakakosha.
Makabairwa kupi nombai?
Ndakaenda kuWilkins Hospital mwedzi wapfuura. Ndikanobaiwa nombai kutanga.
Kana munhu asvika achida kutanga kubaiwa nomba, anongosvika ongobaiwa here kana kuti pane imwe mibvunzo yavanokubvunzaiwo?
Muchitanga kushenda kunobaiwa, vanotanga vakutarisa yandikati vetting. Yekuti vanenge vachingobvunza kuti une mamwe maunderlining conditions here, une mimwe mushonga ari kutora here kana mapiritsi ari kutora vasati vakubaya.
Vamwe vanoti vakabayiwa nombai vanonzwa kuda kurutsa, vamwe vachiti vanenge vachishaya simba, vamwe vachiti vanoitawo marwadzo, kunyange hazvo ana chiremba vachiti kazhinji kana zvichiitika izvi zvinenge zvichiratidza kuti mushonga uyu uri kushanda. Imi makanzwa sei kubva zvamakabaiwa nombai?
Kubva pandakabaiwa handina chandakambonzwa. Kubva pandakabaiwa kwekutanga handina kana chinhu chandinoti ndakanzwa. Uyezve pandabaiwa chechipiri handina any side effect yandati ndaona. Saka nditori right, ndiri mutano. Ivo vanongotaura kuti ukanzwa paita dambudziko kana kuti waita kunge une maside effects unongokasika kunoona vana chiremba vanenge vari pedyo.
Pane zvamuri kuona, mungati vanhu vakawanda vari kuenda here kunobayiwa nombai?
Patakatanga kunobayiwa vanhu vaiva vashoma, vanga vakawanda vangwari vashandi, mahealth care workers ndo vakanga vakati wandei. Zvakare waiona pampakati wandei vanhu vechikuru vari vachena ndo vakanga vakati wandei. Asi pandadzokera iye zvino tikuona zvakare kuti paWilkins pacho vane mapoints anenge maviri oro matatu ari kuenda vanhu vachinobayiwa. Zvakare uwandi hwevanhu hauna kunyanya uwanda, asi kufamba kana kuti process yacho iri very fast. Saka hauzoziva kuti pauya vanhu vakawanda sei semunhu anenge asina kuswera apo. Asi uri kuona vanhu vari kungopinda vachibuda, vanhu vachipinda vachibuda, ndo zvokuitika iye zvino.
Muungati here vanhu vaakunzwisisa nezvenombai?
Pari zvino ndofunga kuti vanhu vaakuita vachinzwisisa uye vanenge vane chido chekuenda vachinobayiwa nombai. Nokuti tiri kuona kuti manumbers akwira iye zvino. Ende zvakare makada kupotasa masocial media platforms, muri kuona vanhu vari kupota vachizvitora mifananidzo mushure mekunge vabayiwa. Zvinova zvimwe zvine zvakukurudziro vamwe. Ndingati dzidziso ichiri kudiwa zvakanyanya, nokuti vanhu vakawanda vachine pfungwa kana kuti vaine information yavakambopiwa kare yanga isiri yechokwadi maererano nenombaidzi, yekuti vamwe vachina nhasi havasati vaakunzwisisa uye havadi kuuya kuda kuenda kunobayiwa. Vamwe vanoti regai tamboona imimi kuti pane zvinoitika here kwamuri, ndokuti tizoendawo zvakare.